Professor Moyo vari kugara munyika ipi, vari kugara muZimbabwe here, vari kuziva zviri kuitika muZimbabwe chaizvo chaizvo here, kana kuti zvavanga vachitaura ndezvemunhu uya watingati munhu unenge arambwa, atinoti masawagrep.
Mungaziva kuti vari kupi here?
kuti vari papi chaipo hatizivi, asi mataurira avanga vachiita ekunge vari kuratidza kuti vanoziva mafungiro evanhu, kunge as if he has the pulse of the nation, to know kuti vanhu vari kufungei maererano nezvakaitika izvi. Ndinoona sekuti vari kumashure chaizvo, vanhu vanenge vatova kutarisira zvemberi kuti nayo hurumende iripo iyi, mberi kwatinokwanisa kuenda ndekuti, nokuti ndichiteerera matauriro avo vanga vachitivo izvo. Chekutanga chavataura ndechekuti kubatwa kwakaitwa vaMugabe it's unconstitutional. Saka ndagwa ruzhinji ruchibvunza zvokuti ko Professor Moyo vari kutaura kuti izvo it's unconstitutional, vakabviswa zvisiri pamutemo. Ivo vaMugabe vacho varipo vakabuda vakataura vega kuti izvo zvaitwa nemauto zvakaitwa nemauto zvanga zviri pamutemo. Ndivo vari aggrieved here? Dai vaMugabe vakabviswa pachinzvimbo vasingawirirani nazvo, vangadai varivo kavari kutaura.
Chimwe chamanyanya kubata pane zvataurwa navamwe chii?
Chimwe chandikadza chandishamisa matauriro avaita iwo kuti vamunangagwa navachiwenga pavakaenda kunoona vatsvangirai avo vatinoziva tose kuti havane nguva vasiri kunzwa zvakanaka, vaMoyo vabuda ivo vachiti izvo vana vamunangagwa vanga vaenda kunotaura zvokupostpona maelections, hanzi kuti agoitwa in 3 years time. Isusu mukutevera zvinenge zvichiitika muZimbabwe hatina kumbonzwa nhoroondo iyoyo, tirikutotanga kuinzwa navaMoyo. Manje hatisi kuziva kuti ivo vane any other source of their own here, kana iyo MDC haisati yatombotaura kuti ndo mashoko akataurwa na president vamunangagwa pamwe chete navice president vachiwenga.
Kana hurumende ichivada chaizvo chaizvo, vangatadza kuti Interpol ivabatsire here kuti vavasunge? Uye sokuona kwenyu, mhosva inonzi yakaparwa na Professor Moyo kuZimbabwe yavangasungirwa muZimbabwe ingava yechinyi?
I think pari zvino hapana mhosva iri kunzi vaMoyo vari kudiwa nemhosva yakati. Hatisati tanzwa kuti pane dhoketi ranga riripo kana kuti rakaburiswa. Chatinongoziva nyaya yakambenge ichitaurwa ndinyaya yemari dzekuZimbabwe. But handifungi kuti ingava iyo nyaya ingange iri mudariro pari zvino.
Ko nyaya yevanhu vari kusungwa iri kuenderera mberi sei tichingoona vanhu vanga vakamira neboka riya rinonzi G40 varivo vari kungosungwa vega vegwa, asi tichiziva hedu kuti vazhinji muZANU-PF vanga vachiita zvimwe zvivese? Munofungei nemasungirwo ari kuitwa vanhu kudivi rimwe chete vamwe vachisara?
I think iyo inyaya ingangova inonyunyutisa vanhu vakawanda, nokuti tinoziva kuti kune vamwe vanozikamwa kunzi vakanga vachizvibatsira muupfumi hwenyika vachihutora kuti vaite kwavo. Ipapo ndinoti dai panga pagadziriswa, nokuti tinoda kuti mutemo uyu unge uchiapplya kuvanhu vese, vange vachiinvestigetwa. Anenge achizikamwa kuti ane nyaya dzake dzaakaitwa ngainvestigetwe, mhosva yake yoinda kumatare.